Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu ndira 31, 2020. Makateerera kuStudio 7 ndepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hapana hawa, hapana Baba chodza nekuwa kuti mwana dzakati kuva kutanga nyaya. Baba vanotwa ni very much. Vana vavo kama chodze baba vomukana vakati baba vamwe yaka. Musi vaso second. Kati munhu angarimo.
Mapurisa anonzi arambidza MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa kuparura urongwa hwayo hwekutsvaira kuchitungwiza.
Education is not just about learning the standard courses offered at the school. It is more importantly about obtaining a new way of communicating with each other.
Mumwe wevateedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoti dzidzo haisi kuverenga mabhuku nekupasa chete, asi kuti inofanira kuyamura vanhu kuti vanzwisisane mudzimba. Mukuru weWHO muZimbabwe Dr. Alex Gasarira vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe iri kuongorora vanhu 120 vakabva kuChina nenyika dzine chirwere ichi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa anonzi arambidza MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa kuparura urongwa hwayo hwekutsvaira kuchitungwiza. Thomas Chiripasi, uyo anga ari kuchitungwiza, anotipa nyaya inotevera.
Mapurisa anga akatakura zvombo afumbira panzvimbo yemabhizimusi paunit L muchitungwiza. Akatakura tsamba yanga ichirambidza MDC kuenderera mberi neurongwa hwayo hwekuparura kutsvairwa kwenzvimbo dzakasiyana-siyana munyika kuitira kuti nyika igare yakachena. Pasvika Studio 7 pamabhizimusi epaunit L panga pasara mapurisa mashomanana anga achingotenderera, uye vanhu vanga vauya kuzoona vachamisa vachiparura chirongwa ichi vanga vadzokera mudzimba dzavo. Mumwe wevanhu ava, amai Viola Taderera, vaudza Studio 7 kuti veruzhinji vanga vabuda chaizvo kuti vanotsvaira pamwe chete navachamisa, asi izvo zvatadzidzwa nemapurisa.
Hapana hawa, vanga vatongoripo, vanga vachiudza nenguva kuti nguva dzakati ndipo pari kutanga nyaya. Baba vanotwa ni very much, vana vavo kama chose baba vomukana vakati baba vamuri apa, musi vaso second uko. Kati munhu angarimo.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Valuk Tamborinyoka vati zvaitwa nemapurisa izvi zvinoratidza kuti hurumende yava Emerson Mnangagwa inotya veruzhinji nepamusana pekutadza kutungamira zvakanaka kwavanoti kuri kuitwa navamunangagwa.
Izvi ndo zvinongoratidza kuti varume vari kutungamira nyika ino hapana zvinozivikanwa, nekuti zvinenge zvikuratidza kuti kutsvaira mumba nekutsvaira nzvimbo wakutongotsvaira chete kana vamunangagwa vachitsvaira. Tanga tichida kuti titsvairewo dunhu rechitungiza rino vanotungamirwa nekanzuru nameya weMDC. Tichida kuti ngoita kuti nharaunda inogara vanhu ichene, asi zvabvu tonzi nemapurisa tinofanira kuita izvi chete musi unoitwa navamunangagwa. Saka zvazvinoreva zvinoreva kuti chitungiza inofanira kugara zvaine tsvina kusvikira musi wamunangagwa waanotsvaira. Ndo zvinoratidza kuti varume vari kutungamira nyika ino hapana zvinozivikanwa, ndaa zvakura zvikureva kuti maguta edu nematinogara munofanira kucheneswa chete musi unocheneswa navamunangagwa, ende vamunangagwa vanoita zvinhu izvozvo kamwe chete pamwedzi. Saka ndo zvinongoratidza chete kuti varume ava hapana zvinozivikanwa.
Vatamborinyoka vaenderera mberi vachiti sebato iye zvino vatarirana mutsetse nehurumende yavamunangagwa zvichitevera kuramba vongorambidzwa nemapurisa kuenderera mberi nezvavanenge vakaronga.
Izvozvo ndo zvaita kuti titaure tiye zvino takutara mutsetse wokuti tione kuti aiwa isi hatingangoramba tichiita zvinhu zvekuti tinokumbira mapurisa kodzero yedu iri mubumbiro remutemo kuita zvatinoda kuita munyika muno muchere zvipasi pemutemo zvichiitwa murunyararo zvisina mhirizhonga zvinofanira kubvumidzwa nemapurisa.
Asi hurumende kuburikidza negurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati MD kana chida kuratidzira inofanira kuratidzira murunyararo kwete kuita zvemhirizhonga seyakaitika gore rapera munandira nemunanyamavhuvhu izvo zvakakonzera kufa kwemidziyo yakawanda pamwe nekusungwa uye kufa kwevamwe vanhu. Tsamba yemapurisa yekurambidza urongwa hwavachamisa hwanhasi iyo yanyorwa nemukuru wemapurisa munharaunda yechitungwiza Chief Superintendent S. Mujiwa iyo iri mumaoko estudio 7 yakuridzira MDC kuti ibatane nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa pavanenge vachiita urongwa hwavo hwekutsvaira uhwo hunoitwa kutanga kwemwedzi wega wega. Mutauriri wemapurisa Vapoo Nyati vati tigovabata zvakare patavafonera asi pataenda pamhepo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Ndakamirira Studio 7 kuchitungwiza, ndini Thomas Chiripasi.
Mumwe vatedzeri vemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoti dzidzo haisi yekuverenga mabhuku nekupasa bvunzo chete asi kuti inofanira kuyamura vanhu kuti vanzwisise vanzwisisane mudzimba munyika uye pasi rose. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vachiwenga vataura mashoko aya pavanga vachiparura kuvakwa kwezvikoro zviviri zvedzidzo zvekereke yeRoman Catholic muchinoi. Vachiwenga vati kuvakwa kwezvikoro izvi kunovhura mikana yekushandura upenyu hwevana vakawanda. Vachiwenga vati kudzidza hakusi kungoverenga mwana achipasa asi kuti vanhu vadzidze kuyanana mudzimba, mumatunhu, munyika nepasi rose.
Education is not just about learning the standard courses offered at a school. It is more importantly about obtaining a new way of communicating with each other, starting with the family, community, nation, and the world at large.
Vachiwenga vati vana vose vanofanirwa kuwaniswa mukana wekudzidza pasina rusaruro rwekuti uyu mwanasikana kana kuti mwanakomana.
Vanasikana vanogoenda kuchikoro sei muchavo? Hapana baba nanyaya yekuenda kuchikoro.
Mashoko avachiwenga anopesana zvikuru nezvavari kuita muupenyu hwavo nyika yose yakatarisa. Mumwe mugaro wemuchinhoi muzvaritafadzwa Machiya vati vachiwenga havakodzere kurayira vanhu nezvekuyanana mudzimba ivo vari kuchibuda mumapepanhau nenhepfenyuro vachirambana zvine utsinye mukati nemudzimai wavo muzvari Mary Mubayiwa.
Vachiwenga havana kukodzera kutaura nezvekugarisana mudzimba zvakanaka ivo vari kunetsana nekurambana nemudzimai wavo vachiendesana kumadzitare edzimhosva.
Vachitaurawo pachiitiko ichi mukuru wekereke yeRoma muchinhoi Father Raymond Mupandasekwa vati kunyange vari kuvaka zvikoro vanokumbira hurumende ruyamuro rwechikafu sezvo vanhu vasina zvekudya mudunhu. Zvikoro zviviri zvichavakwa zvinonzi Our Lady of Perpetual Help Primary School ne Our Lady of Perpetual Help Secondary School. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Bazi reUnited Nations rinoona nezveutano reWorld Health Organization kana kuti WHO nezuro rakazivisa kuti utachiwana hwecoronavirus uyo hwauraya vanhu mazana maviri negumi nevatatu muChina hwave chirwere chinofanira kutarisiswa nenyika dzepasi rose kana kuti global emergency. Mumazuva maviri adarika chete kune vanhu vanosvika zviuru zviviri vari kufungidzirwa kuti vakatapurirwa chirwere checoronavirus ichi uye pasi rose vabatwa nechirwere ichi vave kusvika zviuru zvipfumbamwe nemazana masere munyika dzinosvika makumi maviri neina. Mukuru weWHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus vanoti kunyangwe hazvo vaine chivimbo nezviri kuitwa neChina kudzivirira chirwere ichi vari kutyira kuti chikapararira kunyika dzisina kumira zvakanaka munyaya dzezveutano chinogona kuuraya vanhu vakawandisa. Mukuru WHO muZimbabwe Dr. Alex Gasarira vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe iri kuongorora vanhu zana nemakumi maviri vakabva kuChina nenyika dzine chirwere ichi. Vati vanhu ava vari kuongororwa vari kudzimba dzavo kwemazuva 14. Asi hatinokwanisa kunzwa divi rehurumende nezvegadziriro yavo sezvo tisina kuzokwanisa kutaura negurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo avo vari kumusangano kuVictoria Falls. Mugozeya nezvenyaya iyi tabata vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera tikatanga nekuvabvunza nezvedanho reWHO rekuti pasi rose ringwarire njodzi yecoronavirus.
Zvazvinonyanya kureva kwatiri ndezvokuti tofanira kuchikwidza chikero chedu chekunatsa kuongorora vanhu vanouya munyika nekuchengetedza vanhu vanenge vachibva kunzvimbo dzatinoziva kuti dzine chirwere ichi tichivachengetedza kwenguva yakatarwa kana dziri 2 weeks tovachengetedza kwe2 weeks izvozvo sezvo tichinzwa kuti chirwere ichi chogona kugara muviri kwe2 weeks tisati taburisa masymptoms. Saka ndozvazvinoreva kwatiri kureva kuti tofanira kukwidza chikero tova nenzvimbo dzatochengetedza vanhu vanenge vabva kunzvimbo dzatinoziva dzakabatwa nechirwere ichi. Zvinoreva kuti tofanira kuve nemari yakati kuti hurumende inofanira kuisa mari parutivi yekudzivirira nechirwere ichi, nokuti tichaona vanhu vakawanda vanouya vachafanira kuisawa muna yatingati kwarantini iyoyo tichivachengetedza.
Tichitarisawo zviri kutaurwa neWHO iri kuti iyo pari zvino haikurudziri hayo nyika kuti dzimise ndege kuenda kana kubva kuChina. Semaonero enyu tichitarisa kuti Zimbabwe inodyidzana zvakanyanya neChina, pangava nechikonzero here chekuti Zimbabwe imise vanhu kuenda kana kubva kuChina?
Pari zvino ndinofunga kuti takangonaka kuteerera mazwi enyanzvi dziri kunatsa kuongorora chirwere ichi kunyanya iyo WHO. Vanhu vachafamba havo vachiri kupendurwa kufamba, asi toziva kuti chirwere ichi chikaera chapinda munyika chikasakwanisa kuita kwarantini vanhu vanacho chikapararira togona kupinda mudambudziko guru stress, nokuti chirwere chinoti paradzei zvemhando yepamusoro ende hapana mushonga kana nhomba yekudzivirira. Kudzivirira kwedu kunongove ikoko kwokuona kuti vanhu vanacho vaitwa kwarantini vaiswa panzvimbo yavo kusvikira vapora vasazadze vamwe.
Avo vanga vari Dr. Henry Madzorera vakambova gurukota rezveutano vachitaura vari parunare muHarare. Tichiri panyaya iyi, chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muBeijing kuChina, muzvare Samantha Sibanda, vanoti vanhu vari muguta ravo havasi kubvumidzwa kubuda mudzimba kuenda kumabasa nekuzvikoro senzira yekuedza kuti chirwere checoronavirus chisapararire. Muzvare Sibanda vatiwo vanhu vari kutorerwa mapasipoti avo nevakuru vakuru vehurumende yeChina senzira yekuti vasabude munzvimbo dzavari. Mavelas Muhlanganya weStudio 7 abata muzvare Sibanda kuti chinzwe zviri kuitika.
Inini ndinogara kuBeijing. Zvandanga taure pari zvino ndezvekuti kutaura chokwadi handitomboziva zviri kuitika kunze, nokuti takavharirwa, tiri palockdown. Saka hatisi kubvumidzwa kubuda mudzimba. Like unogona kubuda mumba mako tinokutenda sepaunogara. Kumabasa vanhu havasi kuenda, takanzi tisadzoke kumabasa. Saka kumabasa hakuna munhu ari kuenda kumabasa. Takapiwa date roro 17 kuti pamundowo patichadzokera kumabasa, zvichireva kuti tinotagara mwedzi wese tisiri kuenda kumabasa. Kuzvikoro zvakangofananawo, zvikoro zvakavharwa, makampani ose akavharwa, hapana vanhu vari kuenda kumabasa. Saka vanhu vari kudzimba. Ofuchi kune ito tumashop tutukutuku ito tunenge turimo, maybe you know, pamabuilding tumagrosa tudukuduku tunenge turi pamabuilding, ndo vanhu vakuvhura imomomo. But naiva vasisina chikafu, nokuti kwekutenga kwacho chikafu mahosela achakavharwa.
Bazi reutano reimomo muChina vari kunyatsotsanangura here kuti munhu angazive sei kuti ane chirwere checoronavirus?
Vari kutsanangura masymptoms acho kuti munhu ungazive sei vaisawo online kuti ukaona wakukosora kosora temperature yakwira kusvika over 38 vaisa ma numbers avari kuti tumira kumafoni kuti unogona kutaura nana chiremba uvaudza but vari kuti usaende kuchipatara unongofona nokuti kubuda ikoko ko vari kufunga kuti pamwe ndipo paunozo spread
zvizvarwa zveZimbabwe zviri imomo mamuri muBeijing mungazivo here kuti zvakamira sei parizvino
fuma Zimbabweans tatsanzwa kuti pane anacho chirwere but tine maZimbabweans akatowandisa ari muWuhan macho momo makatangira outbreak iyoyo basically mastudents vanodzidza ikoko kuti tine maZimbabweans akatowandisa but tatsanzwa kuti pane anyone ati ane chirwere sacho
avo vanga vari chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muguta reBeijing kuChina muzvare Samantha Sibanda vachitaura naMavelas Mhlanganya uyo Studio 7 vari kuChina kwakare. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Britain yabuda mugungano reEuropean Union nasi pasina kunyatsowirirana muvanhu kuti izvi zvinorevei. Uyewo vakawanda vanoti remangwana reBritain neEU harina kunyatsomira zvakanaka. Moto unotyisa unogona kuvhiringidza guta guru remuAustralia reCanberra. Panguva iyo vakuru vakuru muguta iri vari kutara dambudziko iri sedambudziko rakakurisisa kutarisana neguta iri. Nasi muchirongwa chedu chatiri kutarisa mamiriro akaita nyaya dzechikafu tiri kumanikaland uko kwakaitika chisionekwe mudzi webwe apo mafashamu emvura akauraya vanhu nekuparadza misha nezvirimwa. Mutori wenhau Loida Moyo anotipa nyaya inotevera.
Gore rapera kutanga muna kurume dunhu reManicaland pamwe nemamwe matunhu kuMozambique neMalawi akawirwa nedambudziko redutu mupengo remhepo nemafashamo emvura kana kuti cyclone Idai. Dutu mupengo iri rakauraya mazana evanhu uye vamwe vakayeredzwa nemvura kana kufushirwa nematombo zvekuti nanhasi mitumbi yavo haina kuwanikwa. Vamwe vakakuvara, vamwe vakaparadzirwa dzimba, zvipfuyo uye zvirimwa. Nzvimbo dzakasangana nedambudziko iri kunyanya dzinoti Chipinge, Chimanimani, Buera, Bikita, Mutare, Gutu nechiredzi. Ko pane chachinja here mamiriro akaita zvino mudunhu iri? Amai Virginia Gwiza mugari kwa mutsvangwa kuChimanimani avo vakawirwawo netsaona yecyclone Idai vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka uye vave kunonga svosvine muromo.
Isusu tinotengeserwa nevatengesi anonga achitengesa magwere anonga ainawo 150 wazogona hake pamwe munoti 130 rand anonga achida ari marandi iwowawo. Saka umwe pashuga shuga tirotengeserwa nema 35 umwe wozongotiwo 29 asi ashoma. So far izvozvi zvimafuta ari pa55.
Mai Lilian Mugano yekuChimanimani avo vanorarama nekutengesa michero vanoti pavanoenda kwamutare kunotengesa zvinhu zvavo vanobva vatenga zvekudya nekuti kwavanogara mitengo inoramba ichingoita chamuramba mhuru.
Mamiriro akaita nzara ndokuti zvechikafu hakuna, mari dzekuti titenge dzacho mari dzacho hatidzioni. Ndosake muchizoona tichizoti tikauya zvedu kumusika kutotengesa kuti tonouraramisa mhuri yedu kutobva tatenga kunoku nokuda kuti kumusha kwacho hatizvisi muti zviri kudhura zvakanyanya. Saka nokuti ndingakutaurirai hangu purize kuti zviri papurize yakati handinyatsoziya mapurize ngoti mapurize eko anongochinja zuva rega.
Mumwe mugari wekuChimanimani vaenergy chiri pasi vanoti chikafu chiri kunetsa kuwana sezvo vasina kukohwa zvakakwana uye kuwana rubatsiro kubva kune masangano ari kugovera chikafu mutoro.
Zainza nhatambire ka sanzitobuda nemazo vanonga chitofanira nzara zvinhu zvakangochengetwa mumweya wavo saingobuda zvishoma pavanodira but vanotoona kuti vanhu vanga zvichitofamba chitsvaga chibage chichi vanhu vasiri kutoona kudya kwakakwana nenyaya yehuri unenge uchiitika ikoko Saka zvinozvo zvichitoda kuti pange pane vanhu vanonga chito manager kana kuuya wega kutopa vanhu vacho.
Hurumende inoti cyclone Idai yakakanganisa magariro emhuri dzinosvika zviuru mazana maviri nemakumi manomwe nekuparadzira dzimba mhuri dzinodarika zviuru makumi mashanu, zvikoro zvinosvika zviuru zana nemakumi mana pamwe nemazambuko munzvimbo dzakawanda. Vachitaura pane mumwe musangano mavhiki mashoma apfuura, Mambo Musha vanoti kunyange yazvo hurumende iri kuedza nepainogona napo kubatsira huwandu hwevanhu vari kuda chokudya huri kuramba huchiwedzera zuva nezuva.
Hurumende hongu iri kumira mira chaizvo zvakasimba, asi nzara iriko. Tinoda kuti hurumende ingoramba ichiwedzera, nekuti vambenge vachibatsirwa vanga vaine nhamba yanga ichizikanwa nehurumende. Asi izvo nezvaita denga iri takutongoti chidunhu rese rofarira kuti ringe richitariswa rirangarirwe.
Vamwe vanhu vakaparadzirwa dzimba vachiri kugara mumatende sezvo hurumende yange ichitsvaga pekuti vaende kunogara. Mutevedzeri weGurugota rezvematunhu amai Mari Mchombo vanoti hurumende yakawanira vanhu ava nzvimbo yekugara.
Pane ma600 square meters nema900 square meters. What impressed me most was that panzvimbo yakapfegwa iyoyo pane vamwe vanga vatoripo kare 150 residents. They were also incorporated into that scheme. Ndakabva ipapo ndikaenda kunoona vanhu vanoda kuitwa relocated vacho, and takataura and we discussed, and vakanditaurirawo zvichemo zvavo zvekuti vari kushuvira kuti kudai vangawana mabasa kana kuoniswa chekubata sevanoitwa relocated, uye vanga vachichema chema kuva vachida kugara panonzi paGreen Mountain. Asi testi ari kuitwa ari kuratidza kuti pangagona kuita problem yemvura kana vanhu vakaitwa resettled paarea iyoyo.
Nzara yegore rino yatekesherawo muguta reMutare sematauriro emumwe kanzura vaSimon Mapovire vebato reMDC.
Kwatuka sokuti munhu wese unofanira kubatsirwa, kungava kureserva, kungava mutauni, because malocations ese edu atinogara tinozviziva kuti vanhu vanogara imomo havasi kuenda kubasa, vanogara vanhu vachembera, kunogara vanhu vakasiyana siyana. Munozviziva imi kuti government, central government basa rofanira kuita ndiro kuti central government inofanira kudistributa chikafu through social welfare. Social welfare yozopa vanhu, asi ichipa vanhu kudaro haifani kutarisa nenyaya dzezvematongerwo enyika. Munhu wese munogara womuzimbabwe, munhu wese mugaro womunzvimbo iyeye anogara, zvematongerwo enyika zvinouya asidumburiri pamberi.
Mumwe mugari wemamutare amaili narusinga vanoita basa rekutengesa zvakasiyana siyana vanoti vakaomerwa neupenyu sezvo zvekudya zviri kunetsa kuwana nekuda kwemitengo.
Kana tisikwanikwanisa kuwagonazve because school fees yacho iri kudhura tinoionepi. Ndikada kuti ndiye ndiite musika panapa hapana chandodini chandowaona kuti ndizodzokera futi ndinohodha. Handichatogoni ndatogara pasi, zvinhu zviri kudhura munyika ino yeZimbabwe, hatizivi kuti ndito.
Amai Patience Chingwena vanogara mamutare vachiitawo zvekutengesa airtime, avo vanoti vave kutonamatira kuti mvura irambe ichinaya kuti vawane chekubata.
Nzara iri kwei totambudzika, totoshaya zvokuita because hwakachipa hwacho hune hwakawandwa nevanhu, hunowanikwa hwacho hune huchidhura, saka vanhu vari kushupika. Totodemba kuti dai mvura yanaya takwanisa kutowana zvomunde.
Kurukota rinoona nezvedunhu reManicaland, Dr. Ellen Gwaradzimba vanoti dunhu ravo rinoda rubatsiro sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Mukuru weProphetic Healing and Deliverance Ministries vaWalter Magaya vari kuramba vakaomesa musoro panyaya yavakasungirwa muZimbabwe, vachiti vave kushanda nedzimwe nyika kuitira kuti vakwanise kuparura mushonga weAguma uyo vanoti unorapa HIV, AIDS, gomarara nezvimwe. Kunyange hazvo vana chiremba vachiti hapana humbo hwacho. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 kumucheto kwemunamato wakaita mudhorobha reFrancis Town muBotswana neChina Maneru, vaMagaya vakati havazi kudzokera shure neurongwa hwavo hwawakasungirwa nemapurisa munambudzi 2018 mushure mekushambadza kuti vakanga vaone mushonga unorapa HIV neAIDS. Mushure mekubvuma mhosva yekushambadza zvisiri pamutemo kuti wawana mushonga unorapa HIV neAIDS, vaMagaya vakabhadhariswa faindi yemazana manomwe madhora ekuAmerica muna kukadzi gore rakapera. Asi zvakaitika izvi hazvina kuodza vaMagaya mwoyo, avo vakaudza Studio 7 kuti vari mubishi kushanda nedzimwe nyika dzavasina kuda kudoma idzo vakati dziri kuona mushonga weyaguma uri mhinduro kudambudziko reHIV AIDS.
Nyika yangu yandakugamuchira zvakanaka. Kwa wari zvakaya seshoko. Kwa ipa zvandiri kuita muchinyararire nedzimwe nyika kana vapedza kuzvigadzira muchaanaunsa zvakare. So ino ndakatozosungwa nezvazvo. But mwari mwana zvakandiratidza ende muchazviteedzera kusvika zvabuda zvakanaka.
Vamagaya vakati HIV AIDS yanetsa muAfrica nokudaro inoda kuti nyika dzose dziise musoro pamwe chete mukutsvaga mhinduro kudambudziko iri.
AIDS idambudziko revanhu vatema, tada rubatsira vanhu vatema. Takagona kusimudzirana pakutsvaga zvinotirapa chedu tega miti yedu tinosvika patinogona kudzikinurwa.
Vamagaya vakati vakaona zvakakodzera kuti vashande nedzimwe nyika nokuti Zimbabwe haina kuona chivimbo chokuti mushonga uyu ungapedza matenda anetsa munyika. Asi pamutongo wakapiwa Magaya muZimbabwe, kambani yavo yeAritha Medical Company yakavanikwa isina kunyoretsa neMedicines Control Authority of Zimbabwe, uye inonzi haina kupiwa mvumo neHealth Professions Authority kuti iite tsvakiridzo dzekuona kuti mushonga waguma unoshanda here kana kuti kwete. Mumwe chiremba pachipatara chakazvimirira chega muFrancis Sanwa Singapikuzvayo vashora vamagaya vachiti munhu ari kutsvaga mari.
Inenge iri nyaya yekuti yepopularity kuti wakwanisa kuti chii vanhu vakawanda vauye kwavari pamwe ibhizinesi ranongo achiitawo nokuti vakabatsira munhu wanoti apora vanhu vakawanda vachadi vachauya vakawanda.
Vamagaya vakambokonzeresa mutauro munyika mushure mekunge vasungwa nemhosva yekubata mumwe mudzimai chibaro, asi nyaya iyi yakazoraswa nedare redzimhosva mushure mekunge mumangara abvisa nyaya iyi zviri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318.
Come
nako kambo handiro dambudziko kubva kuna mushakabo Oliver Tuku mutukudzi kachiya kwamuri kachibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa mudziro yenhau dzedu dzanhasi. Mapurisa anorambidza MDC inotungamirwa navanelson Chamisa kuparura urongwa hwayo hwekutsvaira kuchitungiza. Mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoti dzidzo haisi yekuverenga mabhuku nekupasa chete, asi inofanira kubatsira vanhu kuti vanzwisisane mudzimba. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekera nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, Dr. Yamina Mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soko isika tisenda baku.